Vakawirirana nenyaya yekudzorera vana kuzvikoro kuti vanonyora bvunzo pasati patorwa matanho ekuchengetedza utano hwevana nevarairidzi. Tikatarisa uwandu hwevana vanoda kunzi vakwanise kunyora bvunzo idzi, zvikoro zvedu hazvina maresources yekuti dzingakwanise kuchengetedza utano hwevana ava, uyezve hapana zivo yatiyakwana kuvarairidzi nevana vechikoro kuti vakwanise kuzvichengetedza. Takazivisa hurumende nyaya iyi pavakatikoka kumusangano musi wechitatu, tikavadzivisa kuti ngatimbotangei tamira zvikoro zvedu zvikwanise kunge zvapfapfaidzwa mishonga, vanhu vakwanisa kuwana zvekupfeka zvinoita kuti vasabatwe nedenda iri, varairidziwo nevana vechikoro vachikwanisa kunge vachitestwa vasati vapinda muzvikoro. Kana zvinhu zvisati zvaitwa, hazvikodzere kuti vana vanonyora mubvunzo idzi, tinenge tichiisa upenyu hwavo parumananzombe. Hapana chatiri kumhanyira.
Saka semasangano evarairidzi, matanho apa amuchatora ekuratidza kupikisa kwamuri kuita urongwa uhu kana kunyunyuta kwenyu?
Tichaendesa gwaro redu rinobatanidza mupfungwa dzemaunion ese panyaya iyi. Ticharipa hurumende zvakare musi wemuvhuro. Takambovapa rimwe ratakavapa kumashure uku, asi vari kuramba vachiisa zvitandamuzeve, asi tichadzokorora kuvazivisa musi wemuvhuro. Asi aya hachisiriwo ega madambudziko, kwaane dambudziko guru rekuti varairidzi vacho havana chekubata. Mari dzavo dzanguri dzapedzwa neinflation iriko iyi, mari dzavari kutambira dzichaite zvachose. Kuvhurwa kwezvikoro zvingave zvemazamanishoni kana zvekudzidza kwevana zvatoda kuti zvizoitwa kana paitwa nhaurirano dzemari yevarairidzi kuti vakwanise kushanda basa vaine chekudya necheuviri chekuchengetesa mhuri dzavo.
Kana hurumende ikasasimudza musoro panyaya yamuri kugunun'una nayo iyi, matanho apa hamuchatora?
Tine matanho atichatora, tinosanganisira kutenda kumatare kukumbira kuti zvibataramise kuvhurwa kwezvikoro kana upenyu hwevana nehwevaticha husina kuchengetedzeka. Tichikumbira kuti matare asarege vana nevarairidzi vachitinhirwa kunobata denda recovid zvinogona kukonzera kurasikwa kweupenyu hwakanyanya. Chechipiri, isusu tichazenge tichingotaurawo nemamwe maunions kuti tiudze mamembers edu kuti asadzokere kunoshanda kana zvinhu zvisina kugadziriswa, nekuti hatidi kukanganisa utano hwevana nehwevarairidzi. Tinotarisira kuti maunion achabatana panyaya iyi, varairidzi vese voregera kudzokera kunoita zvebvunzo idzi, nenyaya yekuti hatidi kuti tiparadze upenyu hwevana nevarairidzi.